Apopaka paka kuma hachi ya sifadzi kuzindwa kuti bridge rekariba chashandiswe zvino tokonzeresa vachirarama nekuita business that area vakuzwa inconvenience vakutotenderedzwa nekuenda kuchirundu hazvina definitely zvinoaffecta matrader zvakati but given kukonzereswa probably nemastructures it's one thing we might give some ideas we just have to leave
panewo here atingati ma consultation akamboitwawo nevanofambawo vanopinza zvino nokuburitsa ma cross border vasati vatora danho irori
kana zvakaitwa indofunga zvakajambiwa zvakaitwa isisi we are not aware in fact zvikutotanga kuzvinzwa izvo zvekuti zvazvai paborder pane zvabazoita hatina I'm not aware ndichatoteka vangu kune kana kuma institutions netransport pavanoziva
ndopedzisirawo ndichitarisa kuti iko ku-one stop border post kuchirundu kwavanotaura kunosiyana papi nekukariba mumashandiro enyu imi zvinobatsirai kana kukanganisai nenzira dzipi
chatinoziva ndechekuti pane time yakanga vanhu vakumuvha away from chirundu vachiinda via kariba ime yacho really something to do service delivery levels kusenza kwavo kwakafanana but nemunhu in terms yekushandwa mutrade unogona kuziona in terms of round time or something unogona kuti its better kusenza nekuenda kukariba post kuenda kuchirundu what iam aware of pane imwe time mabhasi paakatombomuva achingapaita samudziko patime rinogona kunge raoresolvewa